Pano tukumirira vakaputirwa dzimba nezuro nekanzuru avana takamboamirira futi zvakare muna August vakanzi kanzuru yakanzi isapwanya dzimba dzachizo saka ndo chikwata chimwe chete chatungomirira apa saka patutove mubishiro kuti tigadzire mapepa ekudzokera futi zvakare kukota.
Dzimba idzi dzakaputswa zvakare svondo rino here zviri kufamba sei?
Inangwe isu zvitoshamisa kuti ava vane kanzuru vari kumbozvifambisa sei because chakaitika ndechekuti pakaiswa order yakanzi mademolitions emubudiriro asa budiriro 4 specifically amire but nezuro pakauya vanhu vekanzuru vane magreda vakauya futi vakataridzwa futi nevagari ivo kuti no onaita tine tine order yedu yekukoti but vaita izvi zvemapepa zvenyu izvi hatina kana basa nazvo isu tine authority neinstruction yekuti tipwanye dzimba idzi
saka imuda kuti dare riite sei apa
apa taapprocha dare ne two maangles tiri kuenda neyatiri kuti condemned of court chekutanga and tiri kuapprocha futi zvakare court tichiti kupwanya kumire because vaitotaura kuti hatisi kumira tiri kudzoka zvakare saka tinoda kuti vamiswe zvakare and nhasi mumapepa nawo nemanews tachingonzwa vachingotaura vachingoti hatisi kumira saka this threat iyoyo ndinoda kuti timise zvakare ikoti ichizeyawo kuti vanhu vakakanga vakazvidza dare vakaisa mutemo mawo kwavo zvakare.
Matoendesa here mapepa aya?
Mapepa aya totomaendesa manheru anhasi because tachiri kutora mastatements kubva kumaclients maafidavits but in the next 30 minutes tete hatumaendesa.
Kuva masiye ivo vamuri kumirira vakamboendawo here kumapurisa vachinomhanʼara nyaya yavo kuti panenge pari kutyorwa mutongo wedare?
Vakaenda kunomhanʼara kumapurisa nezuro tavataurira kuti izvi zvaitwa izvi kutyorwa kwekodzero zvakasimba saka mapurisa anayo vaitotadza kushamisikawo kuti vanhu vanongozoenda vachinopwanya ivo pane court order sei saka nhasi ndinoimba kuti mainvestigations akaenderera mberi and vanhu vacho vakapwanya vachasungwa.